Mashoko a finance minister vamthuli Ncube kuti havakwanisi kuwedzera vashandi vehurumende zvikuru sei maticha atinomirira mari dzavanotambira anosuisa maonda moyo mbambaira yaguta chando. Chinotinetsa ndechekuti varayiridzi vakawanda vanotambira mari yegross zvichiinkluda maallowance inosvika 1023 kana yazoita chaiyo yatinoti net vanotambira iri between 700 and 809. Imari shoma zvikuru yokuti havakwanisi kurarama nemhuri dzavo uye kuti vakwanisewo kunge vachiloja nokupeya maschool fees uyezve nokutenga mabasic commodities.
Vamthuli Ncube, pane zvavataura nemi here sevamiriri vevarayiridzi pamusoro pekuwedzerwa mari sezvo varipo vamwe vava pamidzira mari muhurumende?
Chinotinetsa vamthuli Ncube vachiramba kuwedzera mari kuvashandi vehurumende zvikuru varayiridzi. Vakawedzera mari yamasubstantive directors kusvika pa10,000 ichibva mu1,000. Vakawedzera machief directors kusvika pa15,000, mapermanent secretaries kusvika pa25,000, ende mari iyi yawedzerwa mwedzi unouyu iri backdated to August, zvinoreva kuti mapermanent secretary tinozoona vachitambira mari inosvika 100,000 mwedzi unouyu. Hatizivo kuti vamwe vakuru vehurumende maministers kana iwo president venyika vanotambira marini. Saka isu taikumbira kuti vamthuli Ncube kana vachiti nyika haina mari, masalaries emunhu wese kubva kuthe first civil servant kuna president aiswe pachena tione kuti nyika haina mari. Nokuti tinoona sokuti apa zvakutaura nezvekuti mari yavo kupiwa vashoma chete vari hurumende yatingati elite asi vazhinji vachishaya. Saka mari yaisina hurumende ndeyokupa varayiridzi namamwe macivil servants epasi pasi, asi chikwanisa kuwana mari yokupa masenior civil servants nevowo vari muhurumende. Saka zvazvinoreva ndezvokuti muzimbabwe mava nehondo yevashoma vakapfuma nevazhinji varombo.
Saka mhinduro yesangano renyu kuna vaNcube inotii nenyaya iyi?
Isu savarayiridzi muzvikoro hatifi takazobvuma kuti hurumende haina mari kusvikira yaratidza pachena mari dzinotambirwa navakuru ava. Tombopawo mukuru wakaita savamthuli Ncube mari inotambirwa naticha 700 tione kuti anokwanisawo here kurarama pamwedzi ukapera. Kana akwanisawo kurarama ambopawo ticha ambodyawo yake tingazobvuma kuti hurumende haina mari. Asi kana pasina zvagadziriswa isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week. Nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, hatingarambi isu tichinunga sose nomuromo vamwe vachifema nepamusana samandere. Nyika ndeyedu tese, hapana mafirst class citizen nemasecond class citizen. Tese tinofanira kuti tione kuti nyika yapa kuti vanhu vararame zvakanaka, kwete kuti kune vamwe vanofunga kuti ndo vane nyika vanorarama zvakanaka, vamwe tese tichidya nhoko dzezvironda.